Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The Muslim membership through its structures and links has already clearly and thunderously endorsed Congress Council.
Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantine Chiwenga vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaEmerson Mnangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburitswa bvunzo idzi dzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosafa cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZIFA neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati Congress yeZANU PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenda vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzeZANU PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navaMnangagwa, nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vaMnangagwa vacharamba vari mutungamiri webato uyewo ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Chaifanira kuita sarudzo, asi nhengo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vaMnangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vaMnangagwa semutungamiriri weZANU PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki, madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chedu ndechekuti vaMnangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yeZANU PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongress iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovince. Saka maprovince achazowana nguva yekutsanangura kuti tisi takasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vachinza vakwikwidzwa. Vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza. Saka vasimuka kana kuti vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress, vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU PF ikaramba iri panyanga, uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 18 takavarova. Iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina, asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU PF. Congress yeZANU PF inopera mangwana masikati, apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamombe sekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti Tinashe Mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mdimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Konzepta Ngwerume, avo vavabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kuetare vamwe vana ava vaFrank Chirairo vati vana ava vanga vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa, mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga, asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki wevana vabatwa nebepa, asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho ari kunzi ane chekuita panyaya yemapepa iwawaya. Kana zvichiita dai please paedzwa kuinvestigatwa ivo maticha neZIMSEC yacho. chuno.
Vana varu kwa nikuwa wane funzo padzinare mposha zavo, iyo mapepe funzo idzi. Asa taburiswa, siripa mtemo uye funzo idzi sari zanyorwa, vano nziva wandisa gorerino. Izo sirikuita kuti vamwe vati, sinosha isa funzo ze gorerino chiremera. Vamwe vana waka wane kwa vane bepa re funzo ze masomu, kana kuti mezi kwa zimba pangwene pa Bigita Fachu Secondary School kubigita sondora pera. Bazi mwane ze funzo munyika, re Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC, rakabudisa basho kuekuti, riri kuongorora nyaya idzi uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho, uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheparenyatwo Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancer Safe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye varivo vakatanga sangano reCancer Safe, Dr. Anna Mary Nyakabau, vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Uyu unoshanda kudzivirira kuti cancer isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka Cancer Save nemamwe mabazi kubashibatsirana ne Ministry of Health parenyatwa hospital nevanodawo kubatsira mafamasisti nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheparenyatwa Group of Hospitals Dr. Notando Mtizira,
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei mairana necancer. Vangu varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi iwayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri, uye vati vapa mishonga yeTamoxifen vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Kuti hurumende yaunzwo chi polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspread fast iunzwe ufanike zvinongoitwa mumwe madrugs aya. In other countries vanhu vabhadhara cancer drugs, but isusu zvokubhadhara zvekuti hai zvekuti dhurira paupenyu. Awandise mishina yakawanda maregions hazvinetse, one kuBulawayo, one kuMtare, one kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mishina wakafa. Unozvinzwa sei?
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze,
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on ma options ekuripeya iyo yacho uyezve nekuunza mishini mitsva, and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yeuyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheparenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. Gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiro mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa vakazivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo ivo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanoe murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu vane ruzivo nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko, asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba, asi mbeu handi yatisina zvichatisira hatina. Ndo yacho yakudhura zvekuti masati keji hatitombomagonikana, sati keji chaichai hatigoni. Ende mvura yacho gore ino inoratidza zvekuti isitakura, inoratidza zvekuti ichanaya, asi zvikwanisiro hatina. Mombe izvizvi dziri kupwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwachinyanganya kwakare kwagutu kumasvingo avanoti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakachodeedzerwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita, zvikanzi zvitupa zenyu munyora nenamba dzezvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumareseva, hadziwanikwi, dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadyari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfrem Chirenje vanoti ivo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeyemunakamwe kana kuti bumharutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro, nokuti nguva yekurima haisinei. Asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoku handiti ndobumharutsva kana kuti ndonhingi, haiwa isi yekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mwaka uno varimi wakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50 kg yefotereza yerudzi rwecompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50 kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica 15 kuchitiwo makirogiramu 10 achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi Ivanzi Zininga weStudio 7 nasa anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio asi rekuzvarwa naro achinzi Simba Rashe Abel Pio.
Ya zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaiko but professional recording ndopandakazotanga mugore ra2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira, asi wakati fambe nendima yacho mushure munongo wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga ane chinangwa ichi nechino, saka havazi vese vanoapreciata, havazi vese vano, asi varipowo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry?
Ya vanhu vari kutambira music, ya vanhu vari kutambira music, that's why muchiona tichiramba tichi promotion. Mapromota hatinawo, usual mapromota hatinawo munyika medu, ndiye kutongo vanongo vachida mari, vanotarisa panenge panona. Munhu atirireirirei handi wanda kushanda navo. Usati watirirei zvinenge zviri kure kuti uve uchisimudzira kupinda mustudio everything kuti ndiise zvinhu zvangu online. Everything need money.
vanoda kukubata ivanokuwana iku.
Ya, vanoda kundibata ma social media handles. It's POZW, spelled P-I-Y-O-Z-W. Ku Facebook, ku YouTube, kwere channel inozi POZW also. Then number Mboja Runare 0771-126-102.
Kamuno da kubuda ona kumdariro ndekapi?
Kanichabuda na kumdariro kano zitom tom. Kwira oti shakandi momo tera, shakandi janya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi iye Pio rekuberekwa achinzi Simba Rasha Abel Pio achirova musambo weAfrofusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi tanzwa achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi yebato rezano PF uko tinonzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaEmmerson Mnangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisa anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato rezano PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa havasi kuzokwikwidzwa pakongresi iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gaino Gumede Sairi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and great records to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezanu PF athi uMongameli Emerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iya kuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula muntu ofola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezanu PF asevumelene ukuba uMongameli Emerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bambele zanu PF, bambele ukubusa, bambele ukubambana, bambele ukubambana.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and great records to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona akasibhalise ukuvota sonke simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa sokukhangelela ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kwaMnangagwa okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lokwethulwe nguMchiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezanu PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandleni lezanu PF ngoba kunika ibandla lezanu PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza uyenze inhlelo ezehlukeneyo eyenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi akumangalise ukukhethwa kwaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe kukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMtswanga ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathese likampena njengeparty eku-opposition. Hayi lizaba zinhle zithobelene batho njalo abadala, thina singabanqobi, sibanqobile ngo-2018 batyonja. Yikho lo nyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephikisane kuncintiswane, abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula demokrasi. Umuntu engapho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba upresident futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula demokrasi. Izikhundla zonke ezinye ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Africa anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashringo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotinotenda Muzamani, bagwetshwe ngumanji uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30, kuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bubesi Sibanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo leyi esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku, ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. i-10 kg iyi-$30, akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares uyabuluza emalini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livele lisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi. Ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje kudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo, manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki kulobunzima obukhulu ngoba intengo yankona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane lo Sibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30, whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive. Mina inhlanhla nje ukuthi inhlanyelo vele ngathenga vele kudala. So yes, abangakade ngiyabazwela lami, kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota engxenye nge-5 kg. But ukukhweza kwenhlanyelo lokhu mbonekani yinto engaqondanga, into engaqondanga. Sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngaphi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe. Ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlane ekuseni kumbe badleni izolo, which it is as good as ubaba ngubaba uyabe engekho.
Umqondisi wabalimi eMathebeleland North kugatsha lwe-Agricultural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lwe-intwasa.
Usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona, kodwa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke, isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabelima i-hectare, ngoba uyabunga i-hectare leyana uyabungazange ulungise ulima amagodi kumbe udebe indlela yokulima yona le esithi khona ngiyamaripatayi. Abalimi sibabuye babona ukuthi ukwenzile, usubhaliswa uzuze la inhlanyelo, the fertilizer yaphansi, the fertilizer yokuzalisa, ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezijiyeneyo kuba ngumumbu, kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile, i-sunflower, amazambane lendumba. Uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo nemuli yakho, uzahambisa okunye GMP uyethengisa.
Unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi eMathebeleland North.
Yenelisa ekade silungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zeMath North 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo. Kodwa okugcina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma, abanye abasukumi, kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha namakhuba yamaliphathayini lawo lapho ayahlanyela khona, abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela aqondiswe ngayo, uyazuza okuncediswayo.
Bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lwe-intwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo. Bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende kweleMelika. Selengeza imali ebisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisitshiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield, omelele Melika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations, utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. Kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000, kuthi abanye abangamachumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki, bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha, kuthi abayizigidi ezilitshumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona. Inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo. Kusenjalo isibonelo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo icholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo. Konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impila kahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphandla pangi. Uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezijiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakweleSyria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngeleRussia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwa isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye leRussia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukazulu kwele Syria.
Hey guys, showtime. Okwa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya u Blessings Ngqo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu ngithi.
Yebo bajonjalo.
Bajonjalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwelemelika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku umuntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent sebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertain ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa nge-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. Bathe besizwa ukuthi sikhona bathi hayi singadlula eceleni. So ngesunday kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane nabantu bonke nje abafuna ukuzobukela, and then sesiba le-church service.
Okay, iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umbe ntinkomo. Iqembu leli vela ngabe alinjela ukuthi ngisekamtho. Ngoba I prefer ukuthi njalo.
Hayi ku right.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulabo abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu lingamadoda esobukazi.
Esobukazi.
Lo bathathu.
Hayi, ama original members yo album bayo ngo-1987.
87?
Yes.
Ya, ngabona ebe mbazi yo labo ngoba linayo. Lisase fresh nyana. Lisase fresh nyana.
Yeah.
So, Mlawuzi, ungathi umculo eliwuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Siyangiyabonga kakhulu. Ngesikhiwa babe sithi i-roots music. Kodwa kithi nxa sisuka kobulawayo sibiza ngokuthi music le
ngamasiko ngiyamasiko ethu imbube music so abantu abalalela loculo o endaweni sesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu abawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo because lo mculo siuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla so singathi natural music ophuma akobulawayo phakathi street eZimbabwe so ya imbube imusic umculo ngona imbube.
Hayi sizakuzwa nje imbijana bazasihlabelela imbijana yeah. Ukuthi sizwe umculo wena. Kodwa ngibuye kuwe njalo sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria kuhamba njani? Lihlale e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995. Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo imusic yethu. And then okwenza sahlala e-Austria cool bese sifuna ukustarta imusic, islands imusic yethu, like classical music. Imbube music, le classical music. So sase sihlala esikhala phana sifundela ukuthi sizokuhlanze lokho sikwanise ukubhala imusic yethu ngama notes.
Sasani kwenza khona.
Yes, sasafunda sakuyenza and then sasas decide ukuthi sibe lamakha amabili eZimbabwe leAustria.
Wow. Ngiphenduke ukwenjalo mkhaya. Kukhona yena eliza kupha kulela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo.
Akunenga kakhulu, kunengi sihlezi sipheka. Bekule noma COVID lockdowns asinike isikhathi esiningi esokuthi senelise ukupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So ayibhafei khona nje. Sizaloku siphakulula mihla nambijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Laduma baba laduma. Duma laduma ladumizu. Laduma baba. Laduma baba. Duma laduma ladumizu. Isikati baba. Isikati. Ausifile. Asambien. Isikati baba, isikati. Ausifile, asambien. Siyokhuleka ntabe, uze mina nawe sipha. Patizwe ekameni likababa lelendotana lomoya oyingcwele uze mina nawe sipha. Patizwe ekameni likababa lelendotana lomoya oyingcwele.
Wazo wabamnandi umculo insingizi ngiyabonga madoda nguseka mtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlauzi siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje
kubonga thina
asiyabonga kakhulu
Ichi was a Friday my darling was a Friday seven supogine. Woza Friday my city.
Good iviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizwene ixoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Jesus Fund.
Wa umfelokazi ubeshadwe nguReverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kufeni wakhe wathela umkakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo yekela sizwe imbali kaMadewa
okhulele endaweni yaseLupane, wafunda khona endaweni yaseLupane. Ngifunde eThongoke Primary School, ngazofunda eNhlanhla Secondary School, ulaye ngaqeda khona ukwenza izifundo zami. Mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010, labe ngili-backing vocalist lika-Rev J Maphosa, umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha iNdlunkulu Gospel.
Ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Rev J Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe lele labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yimi unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngo-May 2020 yena wasedlula ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngibona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise isifiso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhode albhamu yami lokuqala ethi Sizo Wena Kanjani.
Bakhona bamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo wacindezela amadlalade akhe engoma zokholo.
NguRev J Maphosa lo Thembi weSisters of Paradise njengoba ngenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi Sizowela Kanjani, ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova. Kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye LS4 elizaphuma nje kungakudlalanga esikhangele ukuthi lizaphuma mhlaka-15 November leli albhamu.
Hambi Madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa and abantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako-OK. So osidingayo siyatholakala ku-0774454655. Bonge kakhulu nakubalandeli, sisapota njalo.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obenguye esigotshelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempelasonto ebusekileyo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibambe.
Live talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF weCongress. Singekehlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga wonke ebandla leZANU PF athi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli.
abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.